This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 15, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Manzira ndaitendee kuti dhiraivhari ati akarova dhongi. Aarova dhongi ndofunga dhazi rinogara rovana netraki. Paakurova dhongi kwake deni ndokaita kuti vanhu vashaidze ipapo.
Vanhu gumi nevaviri vanoshaya munjodzi yemumugwagwa kuBeit Bridge.
Kurudzira kuti kuvarimi kana taona kuti fodya misiwoyo saizi yakadzika zviri nani kuti tikatarisa simba redu nekungoregedza fodya chinda hongu tinozviziva kuti vanhu vanenge vafamba asi kuti tiregedze fodya chinda nemitengo iri pasi pasi hai izvozvo hatikurudziri zvachose.
Varimi vochema-chema nemutengo wefodya wavanoti uri pasi. Nhasi tine hurukuro navaJoseph Chinotimba nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevaviri vafa munjodzi yemumugwagwa kuBeit Bridge, vamwe makumi mana nevashanu vakakuvara mushure mekunge bhazi reMB Transport rabonderana nerori. Mumugwagwa weHarare Beit Bridge uyu unofamba nemabhazi nemarori anotakura zvinhu uye waurayisawo vanhu vakawanda zvikuru, uye hurumende iri kushorwa zvakanyanya nekutadza kuugadzirisa. Makurukota ehurumende anoti rezvematunhu vaSevia Kasukuwere uye vanoona nezvevasori vaKembo Mohadi vashanyira paitikira njodzi iyi, vakavimbisa kuti hurumende ichapa mazana maviri emadhora kubatsira vanhu vafirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori weguta reBeit Bridge vaLoud Ramaphosa.
Manzira ndaitendee kuti dhiraivhari ati akarova dhongi. Aarova dhongi ndofunga dhazi rinogara rovana netraki. Paakurova dhongi kwake deni ndokaitira kuti vanhu vashaidze ipapo. Ende zvandinoziva ndezvekuti nini rodhi kudhara yanga ine fenzi. Aiko zvino haisina fenzi, saka inogara kune think about 8 kilometers, which is up to 8 kilometers per ichienda kumabhubhi river. Pane madhongi, pane ng'ombe, and most of the time ndizvo zvinokonzera maaccidents iwayo.
Saka vakuvara mambonzwa kuti vaendeswa kupi?
Yes, ndaziva kuti vamwe vaendeswa vakatransfera ndofunga kuganda kana kuBulawayo, asi vamwe variku haro kuchipatara ivo.
Iro dambudziko irori harisi rekutanga mumugwagwa iwowo weBeit Bridge Harare Road iwoyu. Zvii zvamungatarisirawo kuti zvinge zvichiitwa panyaya yemugwagwa iwoyu?
Haikutarisira kuti mugwagwa iwoyu uchive dualize nekuti uitwe fence. At least zvichabatsira kuti usapinda madhongi kana ng'ombe mumarodhi.
Tanzwawo kuti kune makurukota ehurumende auyawo kunoona nyaya iyoyi. Imi mambowanawo here mukana wekutaurawo nawo, uye kana masanganawo nawo zvii zvavari kutaurawo pamusoro petsaonai?
Vauya haunga ndinaona mukana wekutaura nawo, but we just appreciated kuti hurumende kwaita disaster inenge iyoyi. They immediately within some few hours two ministers were on the ground going to the scene. Vakasvika kuti nekuchipatara vachiona vanhu vakakuvara. Something that we really appreciate. And the minister of the local government was a disaster, had to declare a national disaster, and when we are able to adapt to an agreement, we really appreciate it.
Ipo paitikira tsaona kure zvakadii nekubva muguta reBeit Bridge?
about 45 kilometers to Beit.
Vanga vari munyori wegutare Beit Bridge Valoud Ramakhopola vari parunare ku Beit Bridge kwakare. Nyaya yekunetsana pakati pekambani National Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ nevashandi vayo iri kuenderera mberi uye iri kutarisirwa kupinda mudare rinoyananisa vashandi nevashandirwi kana kuti Labour Court nemusi wechina svondo rinouya. Vashandi vanosvika zviuru zvina vave nemasvondo vachiratidzira vachiti vave nemwedzi gumi nemishanu vasina kubhadharwa mari dzavo dzemihoro. Asi gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mfumira vakati vashandi ava vadzokere kumabasa mukati memazuva maviri sezvo vasina kunyatsotevera mutemo pakutanga kuratidzira kwavakaita. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vafani vemasikati vanove mutauriri weNRZ.
Ichokwadi chaizvo, pashure pakunge isu taendawo kumatare ezvemabasa nenzi Labour Court, tinakumbira kunyora kuti varatidze kuti sei vari pastrike. Kwakazobva tsamba yakabva ikoko ku ministry ye labor and social welfare ichitaura kuti vashandi vanofanira kuti vadzokere kumabasa, asi vachifanira kuti kunge vatovako izvezvi vakutoshanda. Saka tisuwo sekambani nesuwo semanagement vatungamiri vechikambani yezvitima tiri kutivone haitaikumbira kuti vashandi vadi vadzokere kumabasa. Vashandi nokuti kushanda kwavo ndokunoita ta kuti tikwanise kudi kufambisa zvitima towanawo nemari yokuti tikwanise kubhadhara zvinofanira kubhadhara zvese.
Saka vatanga here kudzokera kubasa vashandi sekunzwawo kwamuri kuita?
Sokunzwa kwangu kuti vamwe vadzokera, kuvamwe vamwe vanga vasati havo, asi kumwe kune mamwe kune dzimwe nzvimbo kune kwavadzokerawo.
Ko, nyaya yavo yemari iri kugadziriswa here vamasikati?
Handiti ndosaka kutaurwa kwanga kuripo kuti vanhu vadi vagadziriswe nyaya yemari yacho. Kutaurirwana kwa kuripo, tiri kuti izvozvo kuchitaurirwana uye nokuzama kutsvagawo dzimwe nzira dzekuti tiwane mari vanhu vange fange vachishanda. Ndozvachanga chiri chikumbirowo kukumbira kwashandi, asi chikuru ndechokuti chokwadi tine tsitsi zvikuru kuburikidza nekutiwo mari yanga isingawaniko yekubhadhara vashandi. Nokuti kana munhu washanda anofanira kubhadharwa, asi zvaa zvakangomerawo kambani nekudawo kuti makambani ndingangoti mazhinji anga achitakurira nhumbi nenjanji. Mazhinji acho mamwe akavhara, mamwe nyangwe achishanda zvavo, asi inangire achorera vashoma. Nokuti kune vanotakurawo nemotokari dzofamba nemugwagwa dzinotorawo imwe bhizinesi ratofa vange tichitakura. Hana izvozvo zvaizoita kuti bhizinesi rive shoma.
Mutauriri weNRZ vafanirwa masikati vari parunare kuulawaya naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vamoyo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kuvashandi.
Minista vakasaina shoko's order yatawana nhasi tichibva tapuwa date rokuapia kuLabour Court musi weThursday next week musi wa21 April.
Saka vashandi vadzokera here kubasa vakamirira zuva rekuenda kuLabour Court iri?
Aiwa, vashandi havana kudzokera kubasa.
Sei vasiri kudzokera kubasa?
Iko zvino Zulu rega timbonika maproceedings. Iko zvino zvinogona kunge zvisiri zvakanaka kuti titaure nenyaya yacho iyoyoi. Takadii kungomira tichione panosvika Thursday next week taakubva kuLabour Court iwe nenditozotaura?
Tataura neivo veNRZ vari kuti vamwe vashandi vashoma vanenge vadzokera kubasa, ichokwadi here?
Hai, izvo tingatonzwa naivo kana varivo vanhikira, nokuti iyo nayo vakanyora vosekuru yavo yavakanyora. Kana kuri kuti vashandi vateerera sekuru yavakanyora, kuda vanenge vachitaura chokwadi isu hatizivi.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vamoyo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Varimi vefodya vanonzi vari kuchema zvikuru nekuderera kwemutengo wefodya pamisika izvo zvinonzi zvave kuita kuti vafungidzire kuti pane kuwirirana kwemutengo kungadai kuri kuitika muchivande pakati pevanotenga fodya. VaPaul Zakaria, vanove mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union, vanoti chiri kushamisa varimi ndechekuti fodya yegore rino iri pamusoro kwazvo kudarika yegore rapera, asi vari kuzoona ichitengwa nemitengo inoita masendi 10 kana pasi pakirogramu yoga yoga. VaZakaria vanoti sesangano rinomirira varimi vari kukurudzira varimi kuti varambire nefodya yavo pane kuti itengwe nemitengo yakaderera kudaro. Vanoti murimi anoburitsa mari nenguva zvakawanda kwazvo kuti arime fodya pagore asodzopedzisira oshandira mahara. Gore rapera panguva ino fodya inonzi yaitengwa nemutengo wemadhora maviri nemasendi masere kunyange hazvo yaive iri yepasi zvichienzaniswa negohwo remwaka uno. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZakaria pamusoro penyaya iye.
Tinosvitsa zvikuru kana takatarisa kuti murimi wakashanda zvakadini gore rose kuti fodya yake ive sezvairi iko zvino, tichitarisa zvekare kuti fodya yavarimi gore rino tichikombera negore rakapera ifodya yakanaka zvikuru zvaitoda kuti murimi apuwe zvinoenderana nezvaakaita. Hakuna mufaro zvachose kunotengesewa fodya. Vanhu vakagumbuka nemabatirwo avari kuitwa katakatarisa nyaya yemitengo. Kumitengo ikoku tinokurudzira zvikuru kuti vePIMB dai kuri kuti vatarisa nyaya iyoyi pamwe chete nemaassociations evarimi, tagona kukurukura tichitaura pamusoro pokuti ivo vanotenga varege kuita sekuti vari kubvumirana pamusoro pemari yavangatenga muzuva kana kuti pazuva. Iko zvino tine fungidziro iyoyo yokuti panenge kunokurukurwa seri wozouya woita sevanoita option asi kwatotaurwa mutengo, wokuti zvimwe zvinotosimisa kuti kunobuda mumwe munhu ane fodya inonzi yaita 10 cents per kg kana less. Izvozvo zvinhu zvisingafaniri kuti zvinge zvichiitika zvachose.
Chii chavari kupawo chikonzero chokuti mitengo iyi inge ichidzika kudaro?
Hapana chikonzero chiri kumbopuwa, zvinongoitwa sekuti option nhasi ndo zvayataura. Hakuna chimwe chikonzero chiri kupuwa. Inyaya yekungoti kuma option flows kuti chiri kuongorora kuti ndapapi pangava pane dambudziko. Asi kana isu tokurudzira kuti kuvarimi kana taona kuti fodya misiwoyo praizi yakadzika, zviri nani kuti tisatambisa simba redu nekungoregedza fodya chinda. Hongu tinozviziva kuti vanhu vanenge vafamba, asi kuti tiregedze fodya chinda nemitengo iri pasi pasi, hai izvozvo hatikurudziri zvachose. Ngationei dzimwe nzira dzekuti tigadzirise matambudziko iwawo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union VaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Paita ropa rakaipa pakati pemasangano anomirira vashandi vemumigodhi anoti reAssociated Mine Workers Union nereMine Workers Union. Sangano reAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti riri kutambira mari yechikamu chimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 1.5% pamari yemihoro iri kuwedzerwa nemakambani emigodhi. Mukuru weZimbabwe Chamber of Mines Isaac Kwesu vanoti makambani hakwanisi kubhadhara mari yakawanda kudarika iyoyi nekuti naivo vari kutatarika. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reMine Workers Union vandodhana Sitole ava vanoti havatambire mari iyi nekuti ishoma.
Iyo inyaya isingaiti zvachose. Mari iyo haitoiti ishoma because haitombokwani kumushando. Saka tiri kutogunun'una nemari iyoyo, imari shomaka. Hongu toziva kuti iye zvino mamines mazhinji ka maoperatoro ari kuita vazhinji vari kuchema kuti zvinhu zvisingatovafambirawo zvakanaka. Pachirwazvo zviri izvozvo tinoti 1.5 haiwa haikomborere. Mamines anenge ari kuoperatawo zvinenge zviri nani ndeveplatinum ndo vatori naniwo, but magold mines mazhinji vari kukomplena. Chete vanhu vakomplena vanozotorawo advantage kuti chero vari pagold spending vanogona kutedzera ivavo vari kuchema, vobva vangochema havo, uchajema newatya. Ndo zvandiri kuona.
Imi sevashandi manga muchida kuti mari isvike pamari.
Hongu kufamba kwatinoita ka tichitaurirana nevashandirwe. Pane patinoona kuti vamanenge vane mangirikine avo maproblems avo atori jeini wekunoona kuti ashuwa avo vari kudini vari kusagulawo zvekuti mukavataurawo pesendeji yakawanda mee munoita sekuti madini mavaomesera because munoita kuti mushandi iye aende mberi achishanda uye uyu arande kuti kampani chidini ichienderera mberi uyu nekushanda but dai papanga pakaita kana kuti 15% or more tichichemawo navo kuti vari kuchemawo kudzina zvinaumira zvingatombowanani pane 1.5 tomas
mungati vashandi vakawanda vari kutambira mari yakawanda zvakadii pamwedzi
mushandi wepasi izvezvi ari kutambira $245 saka tikaisa ningirikini 1.5% tinova kuti munhu iye angosimuka $3 akaenda kanti pa$249 saka unoona kuti mari yacho hapana zvazvinoreva because haikwani mari iyoyo ndo mushandi wepasi ari kutambira dho kana taakumaplatinum mines vanenge vakadarika mari izvozvo because ivo vanenge voenderanawo nemaupatisiro avari kuita
saka muchada kuramba muchienderera mberi nehurukuro here zviri kufamba sei
tichaenderera mberi nekuti problem iripo kahombe iri kuitika nedvan yavasiri kuongorora ndeyekuti pamanegotiations atiri kuita enec ka isisu ka as national man workers union we are against zvinhu izvozvo because tiri kanyi chekuti tikaona before ningirikini ndoyanga ine majority amus saka ndoyanga ichidini ichiita manegotiations iwayo saka uchaona kuti nec yacho yakabva yatokanganisikawo ndo vanhu vaya kungoentertaina chete zvekuti kazhinji ichaona kuti isisinesamanekazien izvezvi hatisati takupinda manegotiations iwayo
mukuru wesangano renational mine workers union vandodana stole vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai vanoti vari kufara neuwandu hwevanhu vakabuda vachiratidzira nezuro unove munongwedzo wekuti nyika yaenda kumawere blessing zulu westudio 7 abata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere
taiziva hedu kuti vanhu vane shungu zvokutaridzira kuna vamwe vakanga vachifunga kuti ha zvichafoira zvichadii asi taiziva hedu pasi on the ground kuti vanhu vedu vanga vaine shungu dzokutaridzira izvizvo saka hapana chakatishamisa asi kuti takafadwa nekuuya kwakaita vanhu nekuparticipata kwavakaita saka zvakatifadza
pane vamaitaura navo muchifamba vaitiwo kudii vanhu ndeapi matambudziko avari kusangana nawo munyika umu
munhu wese blessing munhu wese munyika munomu haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munhu wese ari kutsvaka kuti zvino dambudziko iroro rinopera sei because idambudziko riri kukonzerwa nepolitics dzenyika kwete kuti hapana here solution iripo vamugabe ndovaita problem because havasina simba racho rokufunga zvinhu kuti zvogadziriswa sei ivo havasina hwanya nazvo vangoita sashe uyo ari pachigaro asi akwanisi kuziva kuti zviri kufamba sei around him so ndo dambudziko raita munyika muno munhu wese anozviziva manje kuti mukuru uyu wakura ngeachena anozorora whether maovets whether mai the sentiment iri munyika muno ndeyekuti ai mukuru waenda azorora kuitira kuti nyika iwane pokutangira iye zvino paatova neproblem yeleadership ndo dambudziko ratasangana navo
saka kuri kuti vamugabe vatambira chichemo kana kuti kuri kuti vamugabe vatambira chikumbiro chenchekuti ngavasiye basa vaende pamudya ndigere panenge poitwa sei remangwana renyika rinenge rofamba sei
aiwaka handiti kune constitution munongotevedza kaconstitution kana mukuru wenyika kana akafa akaretaya kana kuti akabviswa nekuda kwemhosva pane gwara rinoteerwa reconstitution ndo rinofanira kuteerwa iroro
muchaenderera mberi here muchiratidzira zvinenge zvichifamba sei
inga takataura kuvanhu nezuro tichiti isusu iyi provincial expression tichaenda kune mamwe maprovince vana bulawayo vana gweru vana mutare vese ava vana masvingo tichiorganiza vanhu kuti vataridzire izvozvo tozopedzisira nenational expression yatinoti national demonstration
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Munyori mukuru weAmerica vaAshkata nhasi vaenda kungara vaihondo yemuAmerica iri munzvimbo yeSouth China Sea iyo yaunza kunetsana kunotyisa pakati peChina nePhilippines. America inoti iri kutsigira Philippines mugakava iri. Enengwe dare remakurukota emuAmerica vaFrederica Wilson vekuFlorida vabatana nemamwe makurukota emudare reCongress vachikurudzira kuti vasikana vekuNigeria vakapambwa makore maviri apfuura mudunhu reChibok vasunungurwe nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Tambirai nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura newechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukoro na mukoma Donald Chatukuta, mukuru wekambani ye Eden Energy Solutions. Tinokutambirai nemufaro mukoma Donald.
Tinofara wakasimba richioneso.
Tinofara mukoma Donald. Chichinonzi renewable energy.
Renewable energy chiwaniso inzira yekuwana magetsi kubva kuzuva, kubva kumhepo, kubva kumasaisai, kubva ku yatinoti biogas kuti tikwanise kuwana magetsi muzimba dzedu neuma industry.
Wechidiki muZimbabwe wangapinda sei mumabasa ezvemhando dzemoto aya?
Zimbabwe parizvino ndo nzvimbo yakanaka kuti mayouth apinde murenewable energy atiri kutaura nezvayo nekuti kune mikana yakawanda. Kunyange tiine dambudziko rekushaika kwemagetsi, mayouth ane mukana wekupinda mubusiness renewable energy nekuti vanokwanisa kupinda maprojects akaita sekugadzira minda yesolar kutora energy kubva kuzuva neminda yewind yekutora energy kumhepo. Kana kuti mayouth anokwanisa kuwana access ye mari kuti vapinde maprojects akadai. Tagara tine maprojects egovernment eyouth empowerment.
Ndezvipi zvirongwa kana maprojects amuri kuita pari zvino?
Eden Energy Solutions tine project yatinayo inonzi Eden Power Store. Eden Power Store iproject inopa magetsi anobva kumhepo nezuva zvakasangana asi anochengeta magetsi aya mumweya waka inonzi air compression. Project imashandira inoita ndeyekuti kana power ichiri konekuta hakusadzisidzese kuti kunenge kuine mhepo kana kuti kunenge kuine zuva. Nguva idzodzo pakunenge kuine zuva kuine mhepo, energy inosvetedzwa mucompressed air. Kana yakudiwa zvakanyanya sei nguva dzemanheru panenge pakura demand, magetsi anenge achibva mucompressed air iya achisupplya dzimba.
Mazvita tinotenda. Avo vanga vari mukoma Donald Chatukuta vanoshanda nesangano reEden Energy Solutions. Aiwa vatereri, tosangana zvekare muchirongwa chinotevera. Ini ndini Chioneso Jani.
Kwaziwa hii muri yeZimbabwe. Ndini Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Mwedzi uno wakubvumbi, Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nenhanhatu yawana kuzvitonga. 18 kubvumbi 1980 izuva rakakosha munyika yeZimbabwe. Inzwai ndangariro dzenyu pano pa Studio 7 apo Zimbabwe inenge ichicherechedza zuva rekuzvitonga. inzwai zvizere kune vaive muhondo yechimurenga vakaona hondo nekusunungurwa kweZimbabwe pamwe neavo vakaberekwa nyika yava kuzvitonga. Tumirai maonero enyu zvinoreva kuzvitonga panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318.
Muchirongwa chedu chatiri kuita hurukure nekutarisa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere Blessing Zulu Studio 7 aita hurukure nemumwe murwiri wehondo yerusununguko vachimirira bhuwe raSouth muparamende vaJoseph Chinotimba.
Ndinoreka ndeko kufara isika takatora kubva kuvarungu taana tiri kurima. Vanhu vari kuinda mamaini, vanhu vari kumaZimbabweni. Hakuna maZimbabweni angaine makambanis. MaZimbabweni are now starting kukazwa ana chivayo. Vachiti mabillionaires vachibatsira ivheri bhora. Zvinoreva kuti Zimbabwe yedu inyika yakanaka. We have done a very good job for the Zimbabwean to be as they are today. It will be as vanachivayo are lucky today. Makare kokwa kusina vanhu vanga vaine mari yakada sana chivayo. Zvaionekwa kuvarungu bedzi. Saka we are happy. Because we are also done and vedu, like I say, Mima Kutokuna America, Karakuakusina, Kukarakuna America, not yet there's some Giruriko, because Karakuaska and the Guan, Matemokuando, Taurum, broadcast Kusepauriko.
Kovamuka, Varguti, Mamira Gata, so Fumizacho, Unguayo, Dijaneng, and Gator Nanvajimat.
I don't know my opposition in particular. No opposition party, no go to our house, or sit at this. Could one not our chief? As is Andrew put our opponent as a good. So far, this over the Chiripo, Kunevan, La Shoma, La Nota, Raiso, so only the opposition parties. No one not ours, we talk to our talk power. As you are in Zimbabwe, why would the one with the Munana first catch up in Kareko? As yes, they are happy with us. We have done a very good job. Takaita basa. Vanhu veZimbabwe ngavafare nokusunuka. Chazvinoita vanhu vedu, they are only killers of their own country. Nokuti kana munhu asingabvumirikisa mari yake mubhengi, achiga kuti mari yake auraine. Kana munhu asikagoni kuvhura kambani, achingondotenga South Africa, kuvhura kambani yake hadi, kuti agadzire hadi. Saka tiri kuzvura vanyika nemaoko edu. Kana tiri vanhu vanoda nyika yedu, ngatitaure zvekuti nyika yedu ibudire.
Murwiri wehondo yerusununguko vachimirira bhuwe raSouth muparamende vaJoseph Chinotimba vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mashoko atiri kuverenga anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Makore makumi maviri nemaviri adarika, chimwe chemhosva dzakaipisisa munhoroondo dzeupenyu hwevanhu makore ekuma1900 yakaitika muRwanda. Vanhu vanodarika mazana masere ezviuru vanosanganisira varume, madzimai pamwe nevana vadiki vakapondwa mukati memazuva zana ekushungurudzwa kwevanhu. Kupondwa kwevanhu uku kwakanga kwakarongwa nevaive vakuru vehurumende verudzi rwechihutu kwakatanga zvechokwadi musi wa7 kubvumbi 1994, zuva rimwe chete mushure mekudonha kwendege yaive yakatakura vatungamiri venyika dzeRwanda neBurundi yadonhedzwa ikauraya vatungamiri vaviri ava. Mumashoko avo mukucherechedza zuva iri, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti, tinorangarira kwete vakapondwa chete asivo neavo vakaisa upenyu hwavo munjodzi vachiponesa vamwe pamwe nekupona nevakapona avakatakura ndangariro dzezvakaitika izvi nanhasi. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yenjodzi yemumigwagwa. Takatarisana nezoro rezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi nevaviri vanoshaya munjodzi yemumugwagwa kuBait Bridge. Varimi vefodya vochema-chema nemutengo uri kutengwa nawo fodya pamisika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichitimurai zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande.